comrades vakadai. So on Monday this week, vakaenda ku Ministry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa 16,000 RTGS, which is equivalent to about 100, if not less. Kuti muri kuti tosurvive sei imi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi neveku Ministry of Finance vanga vaenda, zvikanzi veku Ministry of Finance vakati takatonyorawo tsamba ku Ministry of Defense, kwenyu for under Ministry of Defense, takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye 16,000 iyoyo. Vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho, ndopakaita nyaya zvikanzi nevaya vanga vachitaura orit mozoya motora pat hatisina kopi yenyu but mozoya motora musi wechitatu. Which was yesterday. Pavakaenda kunotora tsamba iya nezuro, vakangosvika vakagarirwa nemapurisa vachibva vatorwa. Havana kutozombosvika kuna ofisa wavo, kuna director wavo anga vati uye musechitatu iwe vachibva vatotorwa. Ndikwakunzwa kusendera.
Vangani vakawanikwa ivo vachitorwa nezuro uyezve vakawanikwa vachipomerwa mhosva here?
Hapana mhosva yavati vataurwa iye zvino kuti imhosva yei. Kupira nezuro wacho vakatorwa vari 9. What happened was 4 vanga vakuenda kakuno kunotora tsamba yakanzi vaiozotora yakadirekta wacho ivandikutaura, but vari 4, vamwe 5 vanga vari pasi vachida kuzomirira kuti kana vauya netsamba voitarisawo tsamba yavo kuti vaitewo brief vataurire vamwe vavo kumadistrict kwavanga vabva. So nevaya vanga vakamira pasi vakabva nevanhu vaya vanga vari pasi vakabva vatorwa vese. Izvozvi ndava kutora dhoktara nemi nemupurisa.
Apa muri kupi?
Law and order section.
Kupi?
Umwe wacho anditi ndiuye ndizotaura ndiri muofisi make, but the other one akuya kuzondidzinga pana ndakamira by ban ku central police station ku law and order section.
Okay. Saka pari zvino hapasati pazikanwa kuti vachaitwa sei vasungwava?
Hapana chakataziva. Hapana chakuchaitika, hapana anything. Havana kana chagati yaitwa, loya aripo, many of me viva. Vanga vatina 230 pamwe hivi. Ndopa chakavachaisa machaji, we don't know.